nekuda kwekushaikwa kwemvura yemupombi nguva zhinji, vagari vemunzvimbo dzakaita seGlenora nebudiriro vari kushandisa mvura yemutsime. Asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti ongororo yavakaita kumusha webudiriro neGlenora yakaratidza kuti migodhi mizhinji neutachiona hunokonzera zvirwere zvemanyoka zvakadai setyphoid nemudumbu.
Tiri kupa yambiro kuvagari vemuHarare vaya vanochera matsime nemigodhi padzimba dzavo kuti vasashandise mvura ino matsime iwayo kunwa kana kunwa, nokuti mvura iyi pamatesti atakaita tirikuwana ine bhakteria inokonzera zvirwere. Surveillance yatakaita takaitira kubudiriro nekuGlenora tikawana migodhi mizhinji ine utachiwana uyu. Tikakurudziro yedu kuvagari ndeyokuti mvura iyi mungashandisei kudira mutoireti kuwacha, asi pakubika ropa kunwa musaishandise, inokonzereserai zvirwere.
VaChideme vati migodhi mizhinji iri kushandiswa kunzvimbo idzi haina kudzika, izvo zvinoita kuti mvura inoshandiswa iyi isangane nemvura dzetsvina dzemasuweji. VaChideme vati kanzuro iri kuwanisa nzvimbo idzi mvura nguva dzese.
Mvura kunzvimbo dzatinotaura kumaWestern Suburbs, mvura inoendako mazuva ese 24/7 inenge kunenge kuine mvura. Vagara vanenge vaine mvura yekanzuro. Zvirwere zvatiri kutaura izvi zvichitaona mune mabhakteria anokonzera zvirwere zvakangoti wandei wandei. Mazuva ano munoziva kuti kune zvirwere zvemudumbu, zvemanyoka, zvetyphoids, zvatinoita kuti vanhu vagare vadzivirira zvirwere izvozvo zvisazovabata kubudikidza nekushandisa mvura iyoyi yemigodhi. Tinotaura kuti migodhi iyi haina kumbodzika, saka mvura inosangana nemasuwa munzvimbo dzinogara vanhu. Kusuwa ikaputika ikaererawo kamugodhi kadikidiki ka 1 meter ka 2 meters zvinodhivana mukati imomo. Atiri kuti aha, musaishandisa.
Mukuru wecommunity water alliance vaHeartlife Mudzingwa vashora kanzuru vakati kushaikwa kwemvura yekanzuru ndokuri kukonzera kuti vagari vachere migodhi padzimba. VaMudzingwa vatiwo dzimwe nzvimbo hadzisi kuwana mvura nguva dzese.
Kana vagari vakuenda kunochera mvura kumatsime, zvinoreva kuti mvura haisi kutowanikwa. Saka havangapi chikonzero chekuti vanhu ngavasanochera mvura kumatsime ngavatore pachepi nekuti iri kuwanikwa ivo vanhu vachienda kumatsime. Zvazviri kutongoreva kana vanhu vaenda kutsime kumvura isina kuchena, zviri kuratidza kuti mvura pachepi haisi kuwanika.
Vagari vazhinji muguta reHarare havawani mvura yekanzuru nguva dzese, izvo zvoita kuti misha inogara vazhinji vanhu vachere migodhi kunyange hazvo zvisingabvumirwi nemitemo yekanzuru. Vagari vanotiwo kunyange mvura yacho yekanzuru ine tsvina zvakanyanya, vakati vanotyirawo utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia.